Ndinotenda nemukana uno chekutanga tautenda vekanzuru chechipiri tinoda kutendawozve vagari vese vakabatsira mukuuchikwa kwekurongwa wemari wa2022 vazhinji vanowanzogunun'una kuti kuuchikwa uku kunowanzoshandisa pfungwa nenjere dzevari mukanzuru chete pfungwa nenjere nezvishuwo zvevagari vanofunga kuti pazhinji zvinodarikwa kana kuti mafambirwo anoita kuuchikwa kwanombanyiswa anoga kumbunyikidzwa zvekuti panozobuda bhajeti vagari vanoona sebhajeti risiri ravo risina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo inyaya inofanira kungogara ichigadziriswa kuti vagari varo saka kana tasvika panguva yakadai soo ndinechikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka chekutanga tinoti kuti vagari kana vakomekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati ngavabhadhare tozokumikidzawo kanzuru kuti kana tambira mari yevagari ngaishandise nemwero ngaishandise sezvishuwo nezvido zvevagari again inyaya inofanira kugara ichigadzirisika chechitatu ngati ngatisanyanyovhunduka zvinobuda mumapepa tisati tanatsopenengura penengura kuti zviri kumborevei
muri kuda kuti chii apa
mazuva mashoma apfuura kwanga achimbobuda nyaya yekuti bhajeti rakwira ne 400% 400% tikatarisa bhajeti iri rekunzi re 42 billion harinei ne 28% iri kutaurwa iyi tikazotarisa chaizvo chaizvo kuti dhora redu ne US dollar rinova raakutoshanda kazhinji zvakamira sei tikatarisa 2021 na 2022 tatodzokera kumashure nechidimbu chepakati nepakati almost 50% nekuti mari yatiri kutaura nezvayo ye 42 billion mukanatoitarisa muchienzanisa nemari ye2021 haisvike 20 billion saka ngatiata sei mafiga aya tichinatsasa zvaari tisangovhunduka nekuti pesendeji yanzi yakati kana figa yanzi yakati ngatitasei kuti inotengawo chii mari iyo yati kutaura nezvayo
chii chingaita kuti vagari vanzwisise bhajeti iri vamanyenyene nekuti vamwe vari kuti havasi kunyatsorinzwisisa
chimwe chinhu zvingatibatsire kunzwisisa bhajeti redu kuona kuti kunze kwakamirawo sei titarisa kune mamwe maguta ringave Johannesburg ingava Windhoek ingave Pretoria toenzanisa mari dzokubhadharwa nemitero yevanhu vari ikoko nemari yati kubhadhariswa kana tiri hati kunzi tibhadhare nevekanzuro maonero andiri kuita ndeyekuti isusu tiri kunzi nevekanzuro tibhadhare mari iri less than a dollar a day tikatarisa mune mamwe maguta vari kubhadhara 8 or 10 times mari yati kubhadhara muno muHarare zvireva kuti shuviro yedu tarisiro yedu yekuti guta redu rinake rivanduke ridzokere padanga riri tarisiro iyoyo haina payakamira nekuti mari iri kupinda mukanzuro ishoma zvinji zvadhakwa zvinji zvaora zviri kudiwa zvawanda vanhu vagari vawandisa asi tiri kubhadhara mari shoma shoma saka mari yati kubhadhara haina kwairi kuenda tikakwanisa kuenzanisa zviro zvedu tarisiro yedu nemari yatiri kupinza mukanzuro sevagari nekuenzanisawo zvinoita mamaguta yekune dzimwe nyika yekuti hurumende inoisa mari mukanzuro mari svinu inopinda mukanzuro kubva kuhurumende tingayambuke yedu hurumende haina mari svinu yainoisa mukanzuro
ko panyaya yemigwagwa vamanyenyeni tinoona kuti mubhajeti umu kanzuro iri kutarisirawo zvakare kuti inozobatsirwa nehurumende
takatarisa nyaya yemigwagwa inova yaparara parara zvaiita hapusina migwagwa mupenyu muno muHarare iri basa rezinara kurama takaremerekedza kanzuro yedu kuti vatigadzire migwagwa tinyatsoziva zvedu kuti mari yemitero yedzimota iri kuenda kuzinara kwairi kunotsakatika isusu ndisi anenge tane dambudziko remafungiro pachirungu anoti unfunded mandate zvichireva kuti kupuwa mutoro wausingafaniri kunge uchiremedzwa nawo ngatibudirane pachena zinara kana iro iri kuramba ichitora mitero yedzimota ngaigadzire migwagwa vane 12 years now vachitora mitero yedzimota migwagwa vasingagadziri ndosaka tiine shura ratasangana naro mumigwagwa yese muHarare
shoko ramungasiyira vagari vemuHarare pane inonguva
ngatidzivewo zvakare kuti tikabhadhara mari hafu yemari inenge yakumbirwa nekanzuro zvatanga tichingoita makore ese aya zvinoreva kuti mari yatiri kubhadhara chayo inenge yatokota yemari yatakabhadhara gore rakapera zvichireva kuti mutoro uchaunogona kuzorema kudarika zvaunge wakaita makore ese atapfuura saka chikumbiro chikuru chaizvoya zvekuvagari ndechekuti pavo ngavaite yavo ndima ngavasakure.